Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration, which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our websites, www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandebele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa anytime from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichona njani mthwakazi, lichona njani izulu weZimbabwe. Ikutibana njalo kuhlelo lwenu lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezithiyeneyo zelizwe, olugqitshwe lamhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana. Ngoba nxa ongasahambanga wayahlola kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyonyaya yatukukurukurane zvayo nasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro rwevavoti kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi, asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reinternet, zvikuru sei paTwitter, chiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center pamwe chete neisangano ramuzvare Justina Mukoko, vachiburisa mifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda muri Zimbabwe. Musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa, asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers. Toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here? Nhasi mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa va saina mtemo we electoral amendment bill wa mtemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vamnangagwa vakavimbisa masvondo mashoma apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vazivisa mhuri yezimbabwe kuti sarudzo dzichaitwa rini iko ke esesikumelele manje ukuti sizweke ukuvana umongameli Mnangagwa uti ukhetho luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. And joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were also many dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for the first time, probably the SDV, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute. But also, we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check a name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS, how many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I made the inspection right on the first day. Where the polling station is Baines Primary. And I made my inspection and checked my name and changed the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamukwewa runare rwenyu rukukatakata. Nogona kuti famba famba here kwa muri ipapo ti maybe tinganzwana na zviri nani
ameno kuti iko zvino ndakukunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira
zvanani chaizvo taona nhasi va mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachisaina mutemo we electoral amendment bill wa mutemo ya act zvinorevei izvi
izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvatawedzera pamutemo wanga uripo we electoral act pane masangano akaita se election resource center Zimbabwe election support network anga achi lobha kana kuti kuadvocata kuti paiswe zvimwe zviwedzerwe paelectoral act hurumende yakatora some of the things zvishomawo ikawedzera asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu
Aha. Saka kanata kutarisa zuva re sarudzo. Muri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachizivisa nyika rini, vange vachishambadzira rini zuva resarudzo?
Tukuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite, asi kunana 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini. And after that setting of the dates, pane nguva inokwana 60 days. So zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection.
Aha. Lapo khona mukwewa yevo uyachi kuti wena wahlola igama lakho walithola, vakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa, njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota ekade bengabhalisele ukuvota abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele ligqitshwe lamhlanje nje?
Kuhlandla lele ligqitshwe namhlanje sike sabhoda emhlubulweni wasemandebeleni kusuka impophoma zasevitoli safika lasehwange siyehla sayafika kobulawayo sadlula saya egwanda emajawundeni sidlula sisiye Bedbridge. Indawo lezo besithola abanye abakade bengakarejisti. Bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana le Zimbabwe Human Rights Association ade behamba bekhankasa beyenza esithi ngama road show le Zimbabwe Election Support Network ERC layo ibikhona Hill Zimbabwe bebekhona phakathi ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bambe bayohlola. Abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama-voting educators athethwa ama-VE asuka kunhlanganiso le ethwa yiZimbabwe Electoral Commission iZEC. So besithola abaningi behamba besiya register. Kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe zipanjanisiwe bebekorekthelwa abanye bebetshintsha indawo lapho bazavotela khona. Kusuke bekule kobulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni laphana kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe kuba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona abaningi bebetshelwa ukuthi abasozi bakwanise ukuvotela khonapho, kodwa abezekhi bebebachasisela ukuthi kuzabe kube kule tende. So i-process le incede abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngapi nokubakhonfemela izibongo lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini namabizo abhalwe okuqondile yini. So kuncedile sibili, kodwa okungani kudanisile ukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale, ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma television kumabona kude.
Abasakhulayo mukwewa bami ngapi konke kukho konke lokho, balomdlandla yini balentshinkuntshi yokhetho lolumpela?
Kukhanya abo lutsha bangani sebele esithi new added impetus ukuthi bayovota. Kukhanya sokwenganiso kulentshukuntshu iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane bekungeladlabuzane kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokurejista lokuvota bebesukumela phezulu ubona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye iminyaka edluleyo abantu beqalisiwe ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayoregister ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marekodzi edu ari mumakombyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patswa here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yana mudede uko unogadzira nyaya yako yedeath certificate kana kuti yebirth certificate I found that hilarious. Panawo makesi zakadai amambonzwane zvavo.
Handidi kuti ndiudze ruzhinji zvisirizvo. Hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo. Kuinforma death is voluntary. So hama dzofanira kunge dzakatakura humbo. Ukuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo unenge wedeath certificate unenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu achisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ini handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared kwa registrar general.
Siyabonga mkwewa. Please do stay on the line. Abasanda sikhuma isikhathi 20 minutes past 8 o'clock eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC Eastern Time it's 20 minutes past 2. Bengimbuza lapho umkwe wangolunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuzek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathatha isithupha basibheka nje bavula icomputer bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yindaba lisitsho njalo bathi ha amarecords etu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha yikhonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasitshiya emhlabeni angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba kodwa uhlelo ngolwenu abasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection sixoxa ke lamhlanje ngodaba lohlelo lokubhalisela ukuvota olugcine namuhla kanye lokugwalo lohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwaba lelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are gonna vote for. Let's take a look.
Ayo anya inoitika ndekuti kuvota chinhu chakanaka. But tikatarisa makore apfuurawo zvainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndinoti ndavhota but chandavhotera hachina basa. So ngoti vhoti yangu iri kukaundwa pandisingadini. Hazvino ndavhotera ani but vhoti yangu yaingokaundwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozvo handinoonawo nemafungiro angu, handiziwo umwe wangu kuti munofungewo nekuvhota baba.
Haa, kuvhota utopedza nguva. Ngoti unongovhota apacho nomba inochinja.
Hangufanana izvo.
Bati oraiti zvakafanira izvozvi zvita sezviri serious kunzi kuvhota kuriko. Saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti tongosiyana zvosenzera dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro.
Unombozama zvegore rimwe chete pamwe rinochinja.
Aiwa, ndatichinzwawo kuWashington DC kuti vachatizamira zvipi, wotiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota kwacho, uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota, nekuti ndinoona sedzanga dziri wrong kana dzitori wrong.
Yes, yes, yes. Zviri sei Studio 7 zvatinoita ndezvekuti isusi kuvhota tinoda kuvhota but wekuvhotera tichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vanga vaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona mafesi maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri. Anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda. Uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino. Muri kuzvionawo sei zviva mukwewa zvinhu mashoko amuri kunzwawo gazhinji here kwamuri kufamba famba? Halo vamukwewa? Halo Mr. Mukwewa?
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, nyakuzwa.
Aha. Vengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela siyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Abalutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo. Kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa, ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi, umumo lemthetho iguqulwe. So kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha desifika khona ubuthola abalutsha adebele ngqondo zona lezi zokuthi hayi ukuvota kutshintshiludo. Kodwa imbangela yokuthi abolutsha baze bacabange ukuthi ukuvota kutshintshi lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikadi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi izeki isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota ngoba izeki ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Mukwewa. Tinayi Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga Mrijeko.
Aywa, tiri boss tereki. Kurisei kwa muri.
Kuri nani Mkoma, amene ikoko kuchando.
Na, kuno kuri kupisa zvekuti.
Kuri nani sose Mkoma.
Mhm, mainzwanya iri mugango, koma manongorora here mazita kana kunyoresa.
Mkoma ini papa ndikuyetera izvi. Chungu dai vapo chose ati ha kubatikana nebasa ndozvakati kone. Ati chungu dai vapo chose. Asi handongokurudzira vano vakwanisa kuzviita ani. Ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva Mkoma. Hakuti kurasha nguva kuvhota. Zvopanga wotaupa kana wakakufundikana nazvo zvandakaita nongo wakufundikana but not kuti kuregista kuvhota kana kuti kuvhota pachako kurasha nguva aa. Ukaona zvitaupa nemunhu zvere rechibiti kuti kuvhota kurasha nguva munhu iye ngati ugara ari kaibhodhi yange mukasa anovhotera pacho hapatombomeki sensi. Munhu unonga achingovhotera nhamu nokuzhara kuti taona mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa ngati ugara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguva ati avhote munhu nokuti hazvino hazvii kudzingisha pakashata nezvakanaka hazi vakadaronga mukawachara muregei pato nyoti mukamukeni karenjaka haana chaanomboona bhozi kana munhu achiravota hakuna kubatisa handi zvekuti munhu wakarasigwa sei.
Aha, saka
anobatira saka vavhotera pakadii panani
saka
vakona zvekuti kuvhota hakubotseri bhozi munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka minimu yekuvhota kana ukavhotera kandidheti chaichaigaraji vanhu tinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inoita kuti nyika yedu inde ndeni hakuzi kuti hakana hazivi hamene kuti tinomboitika chaizvo kufunga kunosiyana Mkoma asi chokwadi chacho chiri pachena.
Saka Mkoma Donald, muri kuti makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll?
Kunonyoresa kana ndikaona hangu temu ichipo yekuti chirongwa chinindira mberi chokuti ndekuregista ndokwanisa kumhanya ndikandawamukana pabilibia ndokwanisa kuregista ndakupai asi kana noti kunovhota chao chako ndinoda
asimakasaka ndikaaana
mukana wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndinohandodzokasari ndinoenda ndikandoregista.
Aha, saka makatadziswa nebasa apa.
Mukana ndakaushayiwa Mukoma, handidi kunyeperai.
Kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunoregista. Makambokumbira here kumurungu karamba?
Pandakumbira pacho vanga pari bhizi Mukoma, saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo. Lazinenyaya yekuwanda kwatakaita vakatozobvawo pakuti kana iwe ukaenda vamwe vose vati havauda kutopa vaibhizi kuti daenda kumushano kusvika kunodai. Saka mungozva kuwanda kwatakaita upendo ndokwakatokonzereka kwangu.
Aha.
Asi ndoda kukurudzira hangu vanokwana vaenda vachovo sofa vakwanise kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anoopera zvadini. Uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvaurutsigiro kwakanyanya chavakakwamba voita zvokuti enemi yavo ndiyo achamisa kana kuti asi common enemy chizikamwana chero munhu
Aha, tinotenda neupinda muchirongwa mukoma Donald.
Ndatenda mukoma wangu nemukana wamandi pauri. Ndida kumhorosa mukoma nhamo goronga nevamwe vose vateereri vakasiyana siyana. Tikuvadza ndozvati vakateerera na ndara chamagaga kumusagasho rimuto.
Aha, aiwa tinotenda mukoma wangu muene zuva rakanaka ikoko.
Ah, maita basa muhorosa timu yese ikoko. Ndatenda gumbo mumuone.
Aiwa ticha moroisa tatenda siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli ulunga kunjani lunga
ngibona ngoma kuzanga
hayi siyaphila kunjani lapho khona
hayi ngapha ikhalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into ekuhlangahlangene
yebo kithi hayi isikhathi sakhona
hayi isikhathi sakhona.
Yeah, wena lisile yini lo ngokuya hlola igama kumbe kuyabhalisa?
Kuthi ngakho kuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi bethi ngathi idlala emaqhathelana ke manje ngoba usuku lwabo lwama elections ukuthi alikanawo. Ngisabona manje kusathwa abanga khona ukubhalisa baze bezobhalisa. Kodwa ke aba ukuhlola amagama ukuthi ayavela indaba kuphela sizobe ngathi banikeza abantu amadays amalishona kakhulu nje 11 days ukuthi abantu bezohlola ngoba ukuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona kusho ukuthi laba abengakade bengabhalisi abaqala ukubhalisa kusasa nje kusiya phambili until kuze kuya-announce ama-election angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Inkinga ingathi 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 iphume khona endleleni phela ngoba bekufanele ukuthi lento mhlawumbe kuze kufike ibhethi yokuthi i-president iya-announce ukuthi kuyovotwa nini and then kube yikhona lapho banquma kwesekile ukuthi manje sebeyovala nje njengoba kusaqhubeka nje kubhaliswa kufanele tonto sekuqhubeke ngoba kungathi nje lento bayenzelela abantu abasekhaya kuphela la bantu abangaphandle nike kukhona ukuthi uye wayebhalisa njani kendele futhi yocheka futhi igama lakho ukuthi likhona na yilapho ngibingani.
Aha, bekulendlela ezithiyeneyo lunga ezokuhlola igama lakho bukwanisa ukufona ukuthi ubuchayo star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku internet laphana kumbe ukuthola i-SMS evela ku Zack nxa wafaka inombolo zakho ngesikhathi ubhalisa wawungabaphanga inombolo zakho zocingo
kuthi ukuthi inamba ngabe ngizokunikeza sekhaya vele engisebenzisa yile ile ngasekhaya kuthi ukuthi nakho angiyezwa ukuthi mhlawumbe iyandinika i-SMS ekuthuleni ukuthi available ngoba njani. So inamba yakhona engazange ngiyithathe kahle kahle leyo yoku-checka kwi-inthanethi ngiyi-checka ngayiphi namba.
Manje kule ngozi khonapho lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota
kuthi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayebhala wayethatha imininingwana yami wayeza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana kusikene se computer angibonisa ukuthi ngicela ukuthi check uma kunemistake lapho inkonzo la kunemistake khona. Akuma nami ngabheka nje kahle kahle ngabona nje yonke imininingwane yami inamba zesithupha isibongo yizo ne-line yalapho futhi kuyovotela khona nje kwaphuma-ke kahle nje kuzuthi mase kungenzeka nje ukuthi imistake yokuthi kube khona kwaaaiekakuyake sokuyitshintshe khona ngale but mina ngazibonela nje kahle nje kunganamisteki yi-one nje.
Aha, hayi nxa kunjalo kusho ukuthi into zonke zi-grand.
Yeah, sesiyobona khona noma singakazi nosuku lakhona into kuyoba yimini mhlawumbe songabe ngisanda ukuthi kuqondane nokuthi-ke ngisekhaya noma ngizoya ekhaya
nabe
ngibona ukuthi kuzoba yimaki khona.
Usuku lwezamaduze undunankulu uyamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlebe.
Hayi siyazi ukuthi i-Studio 7 isakhona emhlolweni vela akazi ukuthi isikhohlisi.
Hayi vele
ngomsebenzi
ngomsebenzi wethu nxa sikhitika vele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu niyibambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kusho ukuthi asidli kodwa sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lina ngokusixhasa usekelo lwenu lutsho yonke into kithi.
Hayi siyabonga kakhulu nje nanganelezinteezasekhadi ziphakhe zizokuthi iy'ntoko lezishaya abantu ngamazwi wami.
Soqalisile lo. Ah kutwa kuwachayela abantu. Hayi siyabonga. Okay, siyabonga. That's Alunga there calling us from South Africa. Obeseqale enye indaba manje kanti koloje Country Park but eish I see indaba esingayo lamhlanje. Vam kwe wamo chiri parunari.
Yeah, on.
Okay, bata e makadaro rambai. Makabata rambai muri parunare. Iskati se sihambile se sifika kubo 20 minutes before 9 o'clock. Kodwa singakabuyelike kumkwewa. Ege siye ezitolo sizwe ukuthi amajaha kithi asiphatheleni ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza Zininga ngendaba zokhetho
zilomhleli njani ke lapha kumthembo sithemba yo Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ngokuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi sithumezele amavideo okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote kuthiphe kuwo okunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho nango othe ndilitshengisa ukuthi kuhamba njani uyashaya khonapho-ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela kungazani ikhamera ungakufitizela ukuyikhamera khonokho kuyakutshengisela phela ukuyikhamera ukuthi usukhona anti yabona mkhathi esinasengikhona mina-ke uGibbs Dube ngizavota kumbe asoze ngivote mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela ivisa kumbe ngizavotela uzibani bani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho-ke sushaya-ke lapho sithi ntshi ungavela ushaye khona mpana-ke sokuphuma-ke wena phela suzimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeli libone nakho phela sendithumeza ube suushaya-ke khonapha okuyi-aro lokuthi shu nakhuyana phela hambiyani sokuphelile uzavota kumba usozivote tshela mina thumezela phela bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza Zininga simba mkoma wangu Timbonzawo kuti matigra mashoko api
muri eZimbabwe kwazwai ndini Ivanza Zininga kuno Studio 7 ku Washington DC nasitikuda kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvhota here musarudzo dziri kuuya idzi muri kuvhotera vanani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota saka ndoda kukuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabhatani rekamera sezvizvi kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabhatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba, hanzi muchavota here kana kuti kwete, lizavota yini kumbe kalisoze livote rekodani lizirekode ku WhatsApp khonapho kumbe amafonini mathupa libe selifaka ke ku WhatsApp lisithumezele sifuna ukuzwa sizawadlala ke ama video yenu khonapha emsakazweni wenu kumsakazo we Studio 7 vamkwewa timbopinza Bora Musango mapato akasiyana siyana zvikuru sei zanu ne MDCT yavatsamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezve Bora Musango vezanu PF hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza Bora Musango tirikuzvinzwa izvozvo futi kuMDC yavachamisa pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates saka kana musina kuchigadzira chinhu ichika tinopinza Bora Musango zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo
zvinhu zvati kusangana nazvo ndakatarisa election rehwange kuhwange kwakuna Brian Chuma primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance kwanga kune kusawirirana ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome pane zvimwe zvinozoitika afterwards saka pama primary election vakuru vakawanda nzou hombe dzadona kugweru honorable Sisu Zvizvai vadona uve kuMDCT Abednego governor vekuMatebeleland South Abednego Ncube vadona iwo vanga vari governor takaonawo kuti panoton apa nzou hombe dzakadona homu zanu PF saka panodonawo nzou nzou pachipindawo vatsva zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election saka takamirira kuti tione kuti as a week or two after the primary election pavanozotanga kukampena vaakufamba negwara rimwe chete here kana kuti vatopasanurana
aha thank you there mkoma mkwewa enda please do stay on the line one thing for sure the ZANU PF leadership is jittery they are panicking I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning you know party supporters not today do the Bora Musango thing remember the other election when people supporters you know aligned allegedly to Mai Mjuru did the so called Bora Musango and we had to go for a second you know election presidential election that was 2008 remember the violence that followed that election timbotora zvekare mutereri vamukoma Tinashe. Mukoma Tinashe makadii?
Ndinofara makadii henyu?
Aiwa tiripo kana muri raitiwo henyu.
Ndinofara kuri seko kustudio 7.
Kuri kupisa kunoko hameno kwamuri.
Aiwa kwatiri kunenge tichangotanga kachando.
Aha. Muri kupi chaizvo?
Ndiri kuona ndiri kuHarare kukwadzana.
Muri kuwadzana Aha, ndo kune ndo kune nyaka uko ndekwa vachamisa handiti.
Ndekwa vachamisa.
Saka hanzi vari kuibata sei nyavo ikoko.
Ndikungoti kune mhiri zvingasati kuno kasi panongoda kuti varume vataurirana. But zvichienda mberi. I think kutaura kunowanika hako asi zvinongoda kuti varume vagare pasi vagotaurirana.
Hai, ndofunga sevarume vachataurirana sekutaura kwenyu. Asi panyaya kunyoresa kana kuongorora voters roll ma ongorora o here kana kuti manyoresa.
Hai, mimi ndakaregeza kuvota iwezve ndikano ongorora kuti zita rangu riri here. Ndakaona zita rangu riri kuzve sobat.
Aha, saa panga pasina kana problem.
Aiwa, apa pasina kana problem.
Ko dzimwe shamwari dzenyu?
Shamwari dzangu dzakawanda. Takaenda takawanda kunotarisa mavhiki edu takaona ariko.
Aha, sorry there, we have lost mukomati nashe. See, tine mumwe mutereri zvekare, mukoma kudzanai. Vakudzanai makadi?
Ndiripo baba makadi.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Tiri right, isingati.
Nah, that's good. Matibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Muri right.
That's good. Ko manoongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Ndakanoongorora marizo.
Saka zvanga zvakamira mushe zvese?
Zvanga zviri right.
Matomirira zuva racho?
Dora zangu mirira kutoni zvofamba zvizvi.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri zvii chaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu musoe sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi ndoda kuona zvichiitika.
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei. Kozi izvizvi I'm 28 years. Ndende kubva 2008 ndaanda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kunovhota. Then 2013 ndaifanira kuvhota but handina. But yes, ndakuronga maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe rati ndakatarisira.
Saka makakwatura nenhamo mukoma kudzanai mukaona kuti kusi kufa ndekupi.
Ndochokwadi chaizvo. Ndavuya kuona kuti maybe tisiti kuzviregerera tega tichingoti amene ngavanovhota ngavanovhota but arega timboona kuti tikamboenda takawanda kudai tochichinoitika.
Hongo ichokwadi ichocho nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota. Pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva, uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musiyaya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here, zvikanzi hapana wekuvhotera pamakudo akangofanana ese.
Kuti makudo akangofanana ndonongezokunyepai.
Pane amwe ari nani?
Mate.
Ndati pane amwe ari nani makudo acho
ya. Tingati pane ari nani but ndezvekumboda kumboonawo kuti anotipawo zvipi. Pane kuti tingoramba tichiti akafanana nerimwe ratisingazive kuti rinoita zvakadii, tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese. Tongoti zvinobuda zvakachii.
Aha, well said that them koma kudzanai. Saka mashoko enyu ekupedzisira, mungada kudii kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi?
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spirit. Bhozi pane nyaya yekuvonga kuti tikanoregista kuvhota tikanovhota zvangofanira kusavhota bhozi tichangobirirwa tichadidi. But ndinoona sekunge inini kubirirwa kwekuyamedhi kanamba yacho pamwe inogona nge iri shoma. Zvakafanana nemunhu ane mari shoma akabirwa arobva asara asina kana chino. But vane mari dzakawanda vakabirwa vanogona kusara vaine something zvokuti vamwe vanogotadzozoona kuti munhu ari kubirwa. Saka tikangoenda takati wandeika zvinogona kutibatsira kuti nyange wakabira wagona kutibirira pana wagotadza kubudirira futi.
Aha, naiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Kudzanai.
Yeah, maita baba baba.
Aha, that was Kudzanai, a 28-year-old man. He says by 2008, he was eligible to vote, but he didn't. 2013, he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, a 28-year-old from I think Harare, ndakanganwa kuti vakudzanai vati vanga vari kupi. Mukoma Mukwewa, before I come to you regarding mbotora zvekare, ngitate omunye umlaleli njalo, uDudzai Mhlanga, Mhlanga makadi?
Ndiripo makadi mukoma wangu.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo?
Ndinofara.
Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa.
Aha, akamira sei malevels muJoni?
Ya, muJoni mukoma wangu tirikungotetereka inhamo yekutiza kumusha kumbotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vaMhlanga, koma tinhamo ndenyu mega here?
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza, but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvhote vaMhlanga. Makanyoresa?
Ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara, ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota.
Makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka?
Zita rangu ririmo, ndakafonera mai mwana ndikati ndai nechitupa changu mundotarisa, vakandoona ririmo.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Ndatomira kuti vamunangabva vatipe zuva kuti tivarakashe mukati mesarudzo.
Aha.
Sekuvarakasha kwetakaita muna 2008 vanozviziva.
Vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura isvisvi tichingotonga.
Kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro, nekuti murimo uzari runairwizi kungotsvakawo chekutaura, asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinovarakasha. Saka tinototarisa kuti vatiite zuva rekuti tipinde musarudzo isu vechidiki tivarakashe, sezvari kutaura kuti tiri kuukura kwembwa. Ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa, vari kutoita mudumbu pari zvino.
Ko, bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo veZANU PF ava, muri kuona ichimubatsira here seopposition?
Isu iri kutotibatsira zvakanyanya, nokuti tinobva takutora magurususu edu atinawo kuMDC Alliance, tozotora vashoma vavo vakuZANU PF ndokubva tandoisa mugurususu redu reMDCT Alliance, tobva tavazvambura.
Asi kualliance ikoko pane vamwewo kuMDCT vari kuti yavachamisa, vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango, muchagona kuzvigadzirisa here?
Kubato kwedu seMDC Alliance ibato rakanaka, rinokwanisa sarudzo zvakanaka, kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi, vanhu vose havambozoteereri Mwari sekuteerera kumunoita vanhu vose. Saka zvinongovawo papo nepapo, tinongonzwa papo nepapo, asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka, kuti pane vamwewo vanonga vasingadi kudyiwa, nekuti hapana ndakudyiwa, asi isu tiri kungoti bora riri kufamba zakanaka mukati matiri tinoona tichitohwina mukati mesarudzo nokuti takatsunga dzakasimba mukati megore rino.
Aha, nayo tinotenda vamhlanga nekupina muchirongwa.
Ndanga ndeitotaura nana mbuya kwendogara kwangu kwagarawo kusina kwakwa mabere vanga vechitoti ah tsvarigo dzacho dzinotoitwa riri titondovhota tiise munukuna watangirayo.
Aha, naiwa vakandofunga vakaterera. Tinotenda mukoma wangu.
Ndinotenda mandibata pastudio 7 muve nezuva rakanaka.
Tinotenda mwara muitirei zvakanaka. Ngingakatatu mulaleli. Mnumzana mukwewa uyavezwa valaleli. Valo mdlandla mpela valethemba lokuvana hayi. Into zizolunga lonyaka bathi bayamlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala nkomoni.
Aha, hayi uyibeka kuhle limqotho lelo. Mkwewa sizobona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphendulo ke kuwe ukubana sivala uhlelo. Ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Va Goronga makadi
mufara makadi zenyu.
Hayi watino farawo mati bata muri kupi?
Ndiripa Boksburg pa South Africa.
Pa South Africa makanyoresa here kana kuongorora voters roll?
Takatopedza mwana mai.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Mamirira kundoyurura garwe mumvura ringe musango mari singafaninge richigara.
Aha, richabvuma here garwe racho kubuda mumvura imo?
Hai, rotatobudisa matizvitanga mitiko.
Muri kudaro?
Garwe ratobuda kudhara iro harisina ukama nemvura.
Aha, hai, tinotenda mukoma Goronga. Mhuri yenyu yakanyoresawo neshamwari dzenyu dzese.
Vese vakanyoresa ende tiritoti kukurudzira kuti nevanga vasati vazviita hatizivi kuti mukana wacho zvavange zvaunenge waguma zvichafamba sei asi tinotarisira kuti ruzhinji rwese rwakagadzirishwa.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Ichamani tikakungoti kurudzirei kuti nyaya iyeyi yemakandidheti inenge ichaita sokuti tigozherei pano neapo. Hatikungoti ngatichingoti vanenge vane pfungwa yekuti bhora musango pfungwa iyoyo ngainoitika kundeye kuzani kwedu kumusangano inoizite mdc kana kuti mdc alliance. Pfungwa iyoyo hatifani kunge tichishanda nayo nokuti nguva yatakatambura yakakura patava kupinda manje patarikira kupinda mutenani. Saka ngatiyambukei rwizi tese tione zvinoita kuti nyika inoenderera mberi.
Aha, nayo tinotenda mukoma wangu.
Ayo ndinotenda zvikuru nemukoma wangu Dhoni ambondikwazisa uyo sisonge hapana chokumirira chakachaya.
Chakachaya, tinotenda. And coming to you Mr. Mukwewa, we have a minute to close the show. Why does this election matter, especially for young people? That's your last word.
This election matters especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can be seen to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.